wanga wachiambuka, wachiambuka kungwa. Pondo ndokusimuka, wakanomumutsa wakati ishe kona ishe mune hanya nesu here. Tarira toparara imi muripo, wanga wachiambuka, wachiambuka kungwa. Nepondo ndokusimuka, nepo dzinombosimuka nganaika vakatishe mune hanya nesu here. Ko zvino toparara imi muripo. Jesu ndokumuka ipapo akatidzikama, terera iwe mhepo ndokurayira. Mepota natiterera unzwe kana ishe Jesu vakatsiura. Mepoi inoterera manheru ano, Jesu anotsiura mhepo dziri pano, anotidzikama, terera iwe mhepo, iwe mhepota natiterera kana ishe Jesu waka kunyange kensa inoterera. Wachiambuka kungwa, come on, lift up your voice to God and believe God that tonight He will set you free. Zikamba Terera Iwe chirwere Chirwere da Nati terera uze Kana isha Jesu Waka Roparino terera, maponzo ano terera, dati roparino terera, kensa ino shinzwa, dati tzika maiwe, terera, tira, sinuera iwe, sinuera, dati terera, matemwa yase, terera, matrimoni yase, terera. Kanaisi Jesu Wakatsiura Shruerachi Shinote Shruerachi Note Nyangwe Kensai Inote Nyangwe Eizi Nojinzwa Shireti Shinote Amepo anoterera Mweyaye zinza inoterera Inoterera Mweyaye namo Inoterera Shirwere Gatitirera Terera Inora ira manderu ato Dati terera Ipa Ipa Where they pop and up, we'll see the next year. So, tell it, tell it, tell it.
It doesn't matter the disease. By the stripes of Jesus, we were healed. Come on, lift up your voice and open up your mouth. Open up your mouth, open up your mouth, open up your mouth, child of God. Kandirele poshaya. It's a Jesu vaka. Vaka tura. Yes, we are healed. Chirwere chi.
Yeah.
You are healed in the name of Jesus. Yes, you are.